Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 14, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization inoti ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere cheMpox. Dora remunyika kana kuti Zik roramba richishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Zimbabwe yotamba neNamibia mumutambo wakakosha weAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vanodarika chiuru vepane mumwe mugodhi weRio Sim weRenko Mine uri mudunhu remasvingo. Vanonzi nhasi vapinda muzuva rechitanhatu vachirangwa mabasa vachida kuti vabhadharwe mihoro yavo yemwedzi miviri yavanoti havasati vapiwa pamwe nekuti vapiwe zvikwanisiro zvakakodzera zvekushandisa pabasa ravo. Vashandi ava vanonzi vari kuenda kumabasa asi vasiri kushanda. Kurangwa mabasa kwevashandi veRenko kuri kuuya panguva iyo vashandi vanosvika 300 wemumwe mugodhi uri pasi peRio Sim wemuro waDiamond vari kunzi vari kurangwawo mabasa vachinyunyuta nekusabhadharwa mihoro yavo yemwedzi miviri zvakare. Studio 7 yabata Rio Sim kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi, asi mudzimai adaira nhare yedu ati ari kukundikana kubata hofisi inotaura nevatori venhau uye ati hakwanise kutipa nhamba yehofisi iyi achiti mutemo unoti tinofanirwa kufona tichishandisa nhare yeveruzhinji yepakambani iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevashandi vari kunyunyuta vaBenson Shuro avanoti vashandi vakagadzirira kudzokera kumabasa chero nguva kana vakangobhadharwa mihoro yavo.
Chokwadi ndikati vanhu vari kuchitumwa ende vanopinda kubasa vati vasinganoshandi chikonzero iri nhau yemuhoro mihoro tamberieti stori wemwedzi miviri nehafu pamwe pachona takatomboita 3 months asi iko zvino tatine mwedzi miviri nehafu. Kusera zuro which is on Friday ndopakauya mari chikamu chekupedzisira chaJihad chibhadharwa. Saka as we speak the outstanding months are August and September. Tinga tutasiwo kutoba watingazi kuti mbiri yavo chadii, but seva zviriko zvino tine mari yacho masara zvedu emwedzi miviri yakazara isina kubhadhara.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhare vashandi ichikasha production yayo yainenge ichiita. Inenge pesani nezvatinoona isu sevashandi kuti aiwa employer zvinhu hazvisi kuzvisika. Saka employer unenge achisaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi, asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo achiona zvakakwanira kuti ndiwe yange achibhadhara.
Pane matanho hero amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndodzatakaita asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kwekuti tanyaa kuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumushandiri wedu. Nhasi wataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chete ndokuti masara zvedu kuti ave production base, but nduva yedu inongoramba achingonzirina mhinga. At the end of the day toona tisina masara zedu. At the end of the day the blame is shifted on the employee.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakurangwa mabasa uku?
Chaiko zvino tingangotaura zvekuti mubhedhi wese, because haisi nhau chete yemagiredha aripasi. kusika mandreda kwamusoro ese hapana wakabhadha zvakakwana saka vandiramutaura zvekuti vashandi vese wechis around 1.2 vari kuchituma
Vanga vari mumwe vashandi vepamugodhi weRenko Mine vari kurangwa mabasa vaBenson Shuro vari parunare kuRenko Mine kwakare kumasvingo neStudio 7. Munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vanoti nhasi vakwanisa kutora gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport ranga riri kumatare dzimhosva musheme kunge hurumende yatora danho rekuturura kumatare mhosva yekuuraya yavanga vachipomerwa pamwe chete nemutungamiri wesangano ravo vaobert masaraure vaviri ava vanga vachifanirwa kunge vachimiswa pamberi pedare vachipadivirawo panyaya iyi asi kutururwa kwaitwa nyaya nevachuchisi kumatare kwave kureva kuti havachakwanisa kunge vachiramba vari kumatare vachuchisi vanonzi nechishanu chadarika vakapa zvikonzero zvekuti vakaona sekunge nyaya iyi yakanga isina makumba akasimba yekuti imire mudare vachere navamasaraure vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya varoy isa muna 2016 ngatinzwei hurukuro yataita navachere pamusoro penyaya iyi
hurumende yakataura kuti haina umbo hune chekuita neni navamasaraure maererano nemhosva yemedha iyi saka yakaudzigwaziva kuti zvinobatanidzira navamasaraure sekare
makanzwa sei pakaitorwa danho iri nehurumende
ndakanzwa kurerukirwa zvikurusa nenyaya yekuti nyaya iyoyi inyaya yandakapindira mujeri isina mhosva uyezve zvakafanana sepassport yangu yanga yakabatwa kwemakore anokwana mairi ndisiri kukwanisa kana kubuda munyika ndakanodza maopportunity akanyanya ekuenda kuchikoro pamwe nekushanyira kunyange hama chaidzo dziri kunze kwenyika nekuenda kuchioneka musangano nevamwe kunze kwenyika zvese zvindaikundikana kunge ndichienda panguva yandaipomerwa nyaya iyi uye pamwedzi wega wega ndaienda ndichinoripota kupolisi nekuenda kumatare edzimhosva nguva nenguva izvi zvaita kuti upenyu hwangu hunge hwakangomira panzvimbo imwe chete kazi dzekuti ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwangu saka kuratwa kwenyaya iyi kwakaita kuti kurerutsewo mararamiro angu nekuti ndakwanisa kunge ndichiita basa rangu ndisiri kushungurudza nekuti ndichamboenda kumakoti ndichambonoripota kupoi kana kuti handisi kukwanisa kunge ndichiita muchivatu
mune matanho hamuchatorawo here panyaya iyoyi tichitarisa nguva yamanga muchiti makashungurudzwa iyi
chokwadi tine matanho hatichatora inyaya yekungoti togara pasi negweta tokurukura toona kuti madhamaji zvese akaitwa kugara mujeri nezvese zvataita zvekufamba uchiendeswa kumatare uchidii madhamaji yayo achange achibhadharwa nani saka tichange tichizokurukura pamwe chete negweta tozozivisa danho ratichatora pambeya
pane zvidzidzo zvamungati here madzidzawo kubva munyaya iyi
zvadzidza zvakawanda zvikurusa kunyanya panyaya yekushungurudza iyoyo yagara iripo inoti tikangotaura kuti vashandi mavaganyiro nawedzerei mari hakutonzi aiwa rekaiti vatsvagire chinyaya zvekuti vapinde mujeri saka zvimwe zvezvinhu zvatadzidza zvekare izvozvezvo
vanga vari munyori wesangano revarayiridzi vekumaruwa reATUZ varobson chere vari parunare muHarare nestudio 7 Gurukota runoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vazivisa veruzhinji kuti vasanyanye kuvhunduka havo kunyangwe nezuro vakazivisa kuti munyika mave nechirwere chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nedzimwe nyika cheMpox. United Nations inotiwo ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sangano reWorld Health Organization muZimbabwe ravimbisa padande mutande raro reX kuti richashanda nehurumende pakuona kuti paitwa gadziro yakasimba kuti chirwere cheMpox chakatanga kupararira kuDRC chisauraye vanhu vakawanda munyika. Vamabeshora vaudza Studio 7 kuti Mpox chirwere chisati chave nemushonga asi vakati pane zvinokwanisa kuitwa kuderedza ukasha hwacho.
Tatombotaura ndochocho chekuti vanhu vanofanira kuita chii? Precaution.
Dr. Mombeshora vakazivisa nyika nezuro kuti pane mwana ane makore 11 akatanga kurwara nechirwere ichi mushure mekushanyira South Africa uyewo mumwe ane makore 24 akabatwa nacho mushure mekushanyira Tanzania. Vakabatwa nechirwere ichi vari muHarare neMberengwa uye vanonzi vari nani apo hurumende ichiti yave kuongorora vanhu vavakasangana navo. Vatiwo chirwere ichi chinonyanya kuuraya vanhu vane zvimwe zvirwere kana vane masoja emuviri asingakwanise kunyatsovadzivirira.
Chinouraya vanhu vane immunity isina kusimba ndovanonyanya kuwara vane zvimwe zvirwere.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vakurudzira kuti paitwe dzidziso yakasimba nezvechirwere ichi.
Chakanyanyisa kukosha kudzidzisa mahealthcare workers nemageneral Zimbabweans jikelele. Vanhu vese vanofanira kungodzidziswa. Ngatisimbisisei knowledge, ruzivo, tisimbise vanhu neknowledge, vazive nyaya yekuisolata vanhu.
Chiremba Peter Mataruse vachiwo hurumende inofanira kuongorora vanhu vanenge vachibva kunyika dzine chirwere chempox ichi.
Tavana kuvabvunza kwavanenge vachibva kuti vabva kupi. Kana vachibva kuDRC kune area ikoko maona kuti vakavhakisetwa here kana chevhozi maarea vanotoziva kuti kwakati kwega vanhu.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatenda hurumende nekukurumidza kuzivisa nezvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vakakurudzira vanhu kuti varegedze zvokungoungana.
Nyaya yehutsanana inofanirwa kukurudzirwa zvakanyanyisa. Nyaya yekusaenda kana kusaenda pane magungano ane vanhu vakawanda. Nhau yekuregedza kuenda kunzvimbo dzazivikanwa kuti ndidzo dzine mpox yakanyanya. Ndozvimwe zvatinenge tichitarisira kuti dai taedza kuramba tichitevedzera.
Zviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kubuda mapundu muviri wese, kuchemwa nemusoro, kurwadziwa nemusana, kunzwa kuri kutika nezvimwe. Kune vanenge vabatwa nechirwere ichi, sangano reWorld Health Organization rinokurudzira kuti vagare muchipatara kana kumba vari mukamuri yavo voga. Varwere vanokurudzirwawo kupfeka mask uye hembe inovhara maronda avo. Vanenge vaine chirwere ichi vanokurudzirwa kuti vasaite bonde risina kudzivirirwa kwemavhiki 12 uye kuti vamire zvekutsodana. WHO inoti pasi rose chirwere chempox tauraya vanhu 234 kana kuti 234 confirmed cases. Pavanhu ava 32 vari muAfrica. Asi kune vakafa vachifungidzirwa kuti vafane chirwere ichi muAfrica vasvika 10,097 kana kuti 998 uye vakawanda vavo vari muDRC. Zimbabwe, Zambia neGhana ndidzo dzabatwa nechirwere ichi gore rino zvichasvitsa nyika dzemuAfrica dzine mpox pa10. Dzimwe nyika dzine chirwere ichi iZambia, South Africa, Ghana, Pakistan, Philippines, Sweden neThailand. Vabatwa nacho pasi rose vachizivikanwa vadarika zviuru zana kana kuti 106,310. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG iri kuramba ichishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nhasi kune dzimwe nzvimbo dhora rekuAmerica rimwe chete ranga richitengwa nemazigi ari pakati pe45 kusvika pa50 kana kuti $1 to $45 zig kana kuti 50 zig. Asi gavhuna veRBZ vaJohn Mushaya vanhu vakaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti zig richasimba zvakare sezvo vari kutora matanho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe.
Maona rangu doona sikuti vanhu vanenge vakushaya yatinoti ya confidence kana kuti chivimbo nezigi. Pazvakatangira kuti pabva kuti vanhu vanga sina chivimbo yes, asi pavakazeta pakazorirudzisa simba nemodari 40% paya pano. Zvinhu zviviri zvakaitika paya. Chokutanga ndechiri kuti vanhu vakazoona kuti asi harina kunge riri backed by gold. Nokuti gold simba raro riri kukwira iyazodudura sei kudaro. Namba chino chokutanga. Echipiri hurumende yakaramba ichingotaura kuti no but is gold racho tinaro asi havasi kuritengesa kuti vachidi vachisimudzira zigi. Then chekupedzisira hurumende yacho haisi kutoravo zigi racho ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vavimbe neshunu iwo wachibika kana uchidya kana iwo wachibika usingachivi vanhu vavimbi ndoparimeya yacho ipapo.
Asi pangaitwe sei kuti vanhu vakwanise kuita chivimbo chekuti mari ikwanise kudzikamawo?
Ndiona kuti vanhu vanenge vasingachachinyaya kuimba nezigi chete ipapo ndonga tatopadarika. Vanhu havachatovimbi nevanhu vacho vane vakaiti pazigi vacho like handifungi kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vanotemba nereserve bank kana kutemba nehurumende iripo yekuti vanorevesa. Hani munozvitangarira kuti paya bond note yaembozi yakabhekiwa. Kuna vakuona futi iyo nzvimbo yaita sekunzi yakabhekiwa but vona kaina. Saka vanhu vaakutoti tinovatemba vanhu ivavava kana tichangorasikirwa. Nokuti ngatimbotaura zvinhu zvatiri kuona izvozvi. Wanga ane make iri muzigi. Pazvakangonzi yaruza mali pazvakaitwa nezebhengi paya paya. Munhu akaruza hafu yemari yaanga anayo. Kureva kuti upfumi hwanga unawo watoruza half of it. Imagine kuti unengombe 4. Wofufirwa nembiri ipapo ipapo kuti hadzisensible zvanopera. Saka zvinorwadza vanhu izvozvo. Zvinoita kuti uzovimbazve zvinoneta chivimbo kana warasika chivimbo kuzochibuilda zvekuti chidzoke chivimbo chazvo zvinotora nguva.
Ko chii chiri kupawo kuti mari inge ichidhindwa yakawanda imomo RBZ2?
Chenyaya kuti mari dhirwa yakawanda ndeyekuti vanoshandisa mari pakuita zvomugwagwa izvozvo zvakatonaka zvomugwagwa izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda. Asi mari iyi inofanira kunge ichiita zvinhu zvakadaro imari yayo yekuti yatinoti malong term loans. Saka nokuti hakuna malong term loans anouya kubva kune dzimwe nyika kana kuti hatisikwanisa kubata zvakanaka maremitenzi ayo anobva kudiaspora. Zvinoda kuti munhu wega wega atovaka rodhi unoshandisa chii? Vatoprinda.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Hapangodi kuvarayirwa cheti. Dhora iri rinogona kutoita simba, rinogona kutodzikama. Pasava nekuvarayirwa panyaya dzeuwandu hwezigi iri munyika. Nekuti zigi rikawandisa munyika zvinogona kukonzeresa kuti pasava nedzikama. Pasavazve nekuvarayirwa panyaya dzezvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende zvekuti pave nedzikamo, dzikamo idzokedzerane payanga iri. Saka matambudziko edu hongu aripo handimarambi asi anogona kugadzirisika. Anogona kugadzirisika nekuti mukatarisa zvisungo zvacho zvakatoturwa, zvisungo chaizvo chaizvo zvinogona kubatsira kutirisana nedambudziko iri.
Asi chii chiri kupa kuti paite sekuti pari kudhindwa mari yakawanda? Vamwe vari kuti nyaya yekuvaka mugwagwa iyi ingadai yapuwa makambani ekunze kwete kuti itwe nehurumende.
Zvinodaro sezvichitaurwa sezviri nyore asi kuzoona vanhu vasvika pakuita zvava kuita ndichafunga kuti hazvina kumbozamwa. Zvinozovamwe anotaura kuti noshandisiwa hadzisi mari dzinenge dzakafanira panoda mari dzakatandavara. Songu zvechipi zvinoziikwa asi mari dzacho dzakatandavara hadzingouyi zviri nyore kunyanya kana makatarisa chimiro chenyika chekuti ukama nedzimwe nyika kunyanya dzekunze kure hadzina haona kunge wakamira zvakanaka. Saka izvozvo ndozvinokonzeresa kuti pave nepfungwa yekuti totoshandisa zvatiinazvo tivakanyika hatigoni kumirira kuti ngana angauya azotibatira hapanaa. Saka zvinongotaridza chimiro chatinacho zvinyika. Zvese ndinozvibvuma kuti panoda kuti pange paine mari dzakatandavara asi kana zvisipoita se
ko vamwe vari kuti zviri nani hazvo kuti Zimbabwe ingoshandisa dhora rekuAmerica nekuti zvamboedzwa kave kechitanhatu aka hapana chabuda.
Havazivi matambudziko aazivi nazvo. Tinoziva kuti ukashandisa dhora zvinonetsa kudzokera ukazoshandisa nyika yako mari yenyika yenyu. Tinozviziva kuti mari iyi mutoedza aya ukairayira hauzodi kumbosiyana zvinayo. Dhora haisi mari yakatinakira senyika kushandisa.
Vanga vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti vanhu vatatu vafa, vamwe makumi mana vakakuvara mushure mekunge Israel yabhomba chipatara cheAl-Aqsa Martyrs chiri muGaza. Izvo zvinotevera kuurayiwa kwevamwe vanhu gumi nevashanu pabhombwawo chimwe chikoro neIsrael mudunhu iri. Israel yati mauto ayo mana aurayiwa nedroni nechikwata cheHezbollah uye mamwe manomwe akuvara. America nezuro yakazivisa kuti yave kutumira zvombo nemauto kuIsrael apo nyika iyi iri kutarisirwa kurwisana neIran. Vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevatanhatu verudzi rwechi Ovaherero vakanga vatiza kudzvinyirirwa nemauto eGerman muNamibia vachienda kuBotswana kumakore ekuma1900 vakadzokera kwavakabva. Namibia yakaisa parutivi mapurazi mashanu ekuti vanhu ava vagare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yematunhu mashoma akakosha mukusarudzwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti swing states. Iko zvino kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti sarudzo iitwe. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Matunhu aya akakosha zvikuru kuti ndiani achabudirira kuenda kuwhite house muna 2024. Mumatunhu aya munenge muine kurwisana kwakanyanya. Matunhu akawanda muAmerica anotozikanwa kuti anovhotera bato reRepublican Party kana kuti Democratic Party. Asi mumatunhu mashoma kana kuti maswing states kunogona kukundwa neripi bato zvaro. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kuwana mavhoti mazana maviri nemakumi manomwe anokunda anotora mavhoti ose anenge arimo. Asi matunhu mashoma akakosha aya ndiwo anozoita kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Matunhu aya anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania neWisconsin. Matunhu ose aya ane mavhoti makumi mapfumbamwe nematatu anogona kutorwa neRepublican Party kana kuti Democratic Party. Anenge akunda matunhu aya anokunda nemavhoti mashoma-shoma sezvo vebato reDemocratic Party neRepublican Party vaine vatsigiri vakangoda kufanana pauwandu hwavo. Pakaitika kanhu kadiki-diki kanogona kupa amai Kamala Harris kana vaDonald Trump mukana wekukunda musarudzo. Takambozviona izvi kumashure uku. Muna 2016 vaTrump vakakunda muPennsylvania nechikamu chiga nezvinomwe kubva muzana kana kuti 0.7% vakatora mavhoti ose kubva mudunhu iri. Mumakore mana akatevera vaJoe Biden vakatora dunhu iri ne 1.2%. Anovhota ose akakosha zvikuru mumatunhu mashoma aya asingawanzozikanwe kuti achakundwa nebato ripi musarudzo.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
President, Ine hangu ndinokumbira kuti mufaye vamutulu Ncube basa vatadza kurana ikonomi nekunyepa vanongochinja mazita ecurrency izvo zvitapa zvidi inonzi yakatsigirwa negoridhe hatina goridhe chete munyika muno tine platinum diamond ana lithium zvakadaro daro Botswana ine diamond chete ine ecurrency yakasimba kupinda dzimwe nyika muno musadak zviri kushatira papi patairwire nyika tainzi nyika yedu ine uchine mukaka mombe dzichiriko tiri kudzona asi mukaka hatisi kuona nyuchi dzirikwa tiri kudzona asi uchi hakuna vamutuli Ncube dai muri gentlemen maifanira kuresign
makadii pastudio 7 vanajonga kandimire tinotenda nenews dzenyu dzamuri kutipa news dzechokwadi ini ndirodawo mbobvunzo minister wesports anonzi Kirst Coventry uyo kuti chokwadi iko zvino mawarriors vari kunotambira kusouth africa as if hatina ground chii chiri kumboitika vari serious here nenyaya yesports vanhuvo dai hatipindurawo tigozivawo zvakadi iko zvino tiri kuparadza mari yakawanda zvikuru tichibhadhara mastadium ekunze but isisu edu tiinawo so havambotipindurawo kuti zviri kufamba sei vari serious here nezvavari kuita ndimukanya papindura
ndoona sokuti minda yezimbabwe yaifanira kuti ive iri yegavhumendi kana irano inge ada dzese minda dzese idzo dzine maveterans dzive dzeada thani kuti titi munhu wotozi munda wamoveti wotosiyira nezvizukuru nezvizukuru zvake handizvoba zvakarwirwe ndiana chemberi chaminuka vairwire kuti tione pekurima izvozvi ukaningira kunana chipingo hatina pekurima pakatorwa sazvaa kutinesa manje kuti mbuya nehanda vacho chavakafira chiya nditi vaifira kuti tione kurima saka ivo maveterans akungotora achingoti izvi ndezvangu izvi ndezvangu manje hatichanasi kuzviona kuti vanhu vacho vakaendere kuhurundo chii saka ndaiona sekuti minda idzo ngadziranwe ngehurumende chete munhu wese aone pokurima kwete kuti hanzi maveterans ati apa pesa apa ndepangu hakuna zvakaita saizvozvo
makadiko muri yestudio 7 anokwasai ndiva mwoyo ndatiregai nditaurewo kuchema kwavanhu nenhau yokuda kwana refuri vanoridza bhora chete vana refu vanenge vanotengwa nemari corruption hongu iriko asi dzimwe nguva regai titarire kuti kune mamwe matimu aiva nemukurumbira kare nakare ataiziva but matimu mamwe acho aakudzima hongu marefu anogona kuita mistake asi nematimu akafanana nadynamos ana highlanders ana Cape United nemamwe matimu akanga nemukurumbira munyika dzimwe nguva matimu panguva aita mukumbi aitobazoona natimu asi nhasi uno bhora ratamara mukati medzimwe timu akafanana Simba bora atisi kuramba ndosika muchiona kurana South Africa katombona kakaita problem a referee ndosika muchiona kwaiswa ma VAR iwawo ma VAR futizve unongozopa zvidhizi ndi referee saka dzimwe zvacho ngotototi zviriwo bora zvakaoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ne Studio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2025 mumutambo uripo pakati pezimbabwe nenamibhia pari zvino zimbabwe iri kutungamira nezvibodzwa zviviri namibhia zero zvibodzwa zviviri zvezimbabwe zvanwiswa naWalter Musona Cameroon yakunda Kenya 1-0 nhasi zvakare munhandare yeMandela National Stadium kuKampala nyika mbiri idzi dziri mugungano rimwe chete nezimbabwe regroup J pamwe chete nenamibhia mutambo wezimbabwe nenamibhia uri kutambirwa muOrlando Stadium kuSouth Africa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yehondo pakati pechikwata cheHamas neIsrael iyo yasvitsa gore ndinodzokorora nhasi tiri kutarisa nyaya yedenda reMpox iro rabata nyika zvichinzi munyika mune vanhu vaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi vanoda kupinda muchirongwa ichi tikandirei mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare World Health Organization inoti ichashanda nezimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere cheMpox mari yenyika yezig yoramba ichishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyemi na Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.